Mapurisa ano chasunga umwe murume anga achifamba achitsotsa makambani akawanda muHarare achishandisa zita ravachamisa uye zvinonzi mamwe makambani akatsotswa nemunhu uyu haasati azivikanwa. Mutauriri wemapurisa muprovhinsi yeHarare amai Charity Chibanda vaudza Studio 7 parunhare kuti munhu uyu aifamba achiti zvinhu zvaaitora kumakambani aya zvainge zviri zvekupurazi ravachamisa, asi vachamisa varamba mashoko ekuti vane purazi.
Chokutanga munhu iye handisi ndakamutuma, chechipiri handina purazi, chechitatu handisi muzvina bhizimusi, chechina ndinoona sekuti munhuwo anga achingoda kungotsvaga kurarama, nekuti ndanzwa kuti paazonoitwa mainterviews nemapurisa ataura iye akati zita rakangouya mumusoro mangu ndaomerwa neupenyu nderavachamisa.
Amai Chibanda vati zita remunhu uyu havasi kuriburitsa sezvo musungwa uyu achiri kubatsira mapurisa nekuferefeta nyaya iyi. Vaenderera mberi vachiti makambani akawanda anosanganisira National Foods akatsotswa zvinhu zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora, asi vati havasati vanyatsoziva kuti imari chaizvo sezvo mapurisa achiri pakati pekuferefeta nyaya iyi. Vachamisa avo vanove zvakare murongi wemisangano muMDCT vanoti vazivawo nezvenyaya iyi nhasi mushure mekufonerwa nemapurisa.
Ndafonerwa nemapurisa vachitiwo pane munhu wavakasunga anga achinzi anga achienda kuna National Foods nemamwe makambani achiti ndatumwa navachamisa kukwereta, ndatumwa navachamisa kutora zvinhu zvekupurazi.
Amai Chibanda vati musungwa uyu akatarisirwa kumiswa pamberi pedare munguva pfupi iri kutevera achipomerwa mhosva yekuba pamwe nekushandisa zita ravachamisa zvisirizvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.